Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wemugovera gumiguru 31 2020 makaterera ku Studio 7 nevhenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC nda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevatatu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Magweta anorwira kodzero dzevanhu okurudzira hurumende kuti iferefete mudzimai wemutungamiri Auxilia Mnangagwa pamusoro penyaya yegoridhi rakawanikwa riina muzvare Henrietta Rushwaya. Studio 7 inoenda kumashonaland west uko kunonzi kwanetsa nenyaya dzeupombwe. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzotaura pamusoro pesarudzo dziri kuitwa muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Avo vanonzi nemagwaro ari mumapepa ari mumatare kuti ndivo muridzi wegoridhi rakawanikwa riina muzvare Henrietta Rushwaya apo vakasungwa vachida kuenda naro kuDubai zvisiri pamutemo. Mumwe wevasungwa ava vaGift Karanda vanonzi vakaudza mapurisa kuti goridhi raiva namuzvare Rushwaya raive raamai Mnangagwa. Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Paul Nyati kuti tinzwe kuti vari kubata sei nyaya iri kupomerwa mudzimai wemutungamiri wenyika asi vati vanga vakabatikana patavafonera. Vanyati vati tizovafonera zvakare mushure memaminitsi makumi matatu asi patavafonera vanga vasisiri kubatika panharembozha yavo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti nyaya iyi inofanirwa kuferefetwa zvakadzama.
Kana chiri chokwadi inenge iri mhosva iri kubatanidzira mudzimai wenyika amai Auxilia Mnangagwa zvichireva kuti mutemo unofanira kutevedzerwa negwara rawo uyezve pamutemo yeZimbabwe munhu mumwe chete asingagone kutevedza mhosva ikono mutungamiri wenyika kwete mudzimai wavo kureva kuti amai Auxilia Mnangagwa kupomerwa mhosva vanofanira kuti vaidaire kumatare edzimhosva yofambiswa nenzira inofanira kuti kubiswe mhosva dzese zvisinei nekuti mudzimai wemutungamiri wenyika.
Munoona here matare achipa kurudziro yekuti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vange vachiferefetwa?
Ndo dambudziko riripo iro rekuti nemamiriro akaita zvinhu uoni matare kana mapurisa achipurudzira kuti amai Auxilia Mnangagwa vafefetwe nemhaka ekutya kuti uyu munhu anoremekedzwa mudzimai wemukuru wenyika. Asi mutemo chaiwo unotaura kuti chero angave mwana wemukuru wenyika kana mudzimai wemukuru wenyika havana kumwe kuchengetedzwa kwakaitwa pamutemo kana vachinge vapomerwa kupara mhosva. Mapurisa anofanira kuti aferefete matare edzimhosva ozeya nyaya iyoyo kana vaine mhosva vopuwa mutongo wakafanira. Asi muZimbabwe iko zvino tinoona kuti vematare edzimhosva nemapurisa vanoita sekuti vanoita vakuru venyika kureva kuti nyaya iyi ichanetsa kuti itambwe nenzira yejekerere yemaenzaniso mukati meZimbabwe panguva ino kagwava ivo mutungamiri wenyika.
Imi segweta vamavhinga ndezvipi chaizvo zvamuri kutarisira kuti zvinge zvichiitika? Takatarisa kuona kuti zvo nyaya iyi inotori mumatare, inotori mumagwaro ari mumatare pari izvozvi.
Chikuru chekutanga chinofanira kuti chiitike ndechekuti tinotarisira kuti mutungamiri wenyika murume wamai Auxilia Mnangagwa vamunangagwa vachibva vataure pachena vachikurudzira kuti nyaya iferefetwe kunyange zvavo paine mavo dzadomwa panyaya iyoyo. Izvi zvikataurwa zvinobatsira kupa masimba kune vanenge vachizengurira nekutya kuti vabate nyaya iyoyi. Kana zvichinge zvarambisisa, pane pauda kuti pachitogadzwa dare rinenge richifanira kuti ringoongorora chete nyaya yamai Munangagwa nekuti pamwe vemutemo vanenge vatya. Ndozvingatongoitwa, asi izvi zvinoda kuti mutungamiri wenyika achange ataura kuti pamhosva angava mudzimai wavo vakave vana vekwaMunangagwa kana ichinge yaparwa ngaiferefetwe, vanenge vapara mhosva vosungwa. Kana mukuru wenyika akadaro, zvinosunungura vematare kuti vawane simba rekuita basa sebasa.
Hazvizoonekwo here sekunge mutungamiri wenyika ava kupindirawo mumatongerwo enyaya dzomumatare?
Kwete, chiripo chete ndechekuti vataure pachena kuti havasi kupindura, vari kusuduruka. Ndozvakakosha nekuti iko zvino vanhu vanotenge vachitya pangotaurwa zita remutungamiri wenyika. Panotoita kuti hana dziro, vanhu votya kubata nyaya. Saka kana mukuru wenyika akataura kuti ini ndageza maoko, handimo munyaya iyi, itai basa sebasa, anenge aine mhosva ngaabatwe aine mhosva yake. Izvi zvinosimbaradza kutenda kwevanhu kuti mutungamiri haasi kuzopindira, uyezve vanhu havazodzingwi mabasa, nekuti vamwe vanotyira mabasa avo kuti tikada kuti tibatei mukuru ndo panoperera basa. Saka mashoko iwaya akakosha, mashoko ekusimbisa kuti vematare vakazvimiririra ivo havasi kuzopindira, vari kuvarega vachiita basa ravo nemazvo nenzira, zvisinei nekuti pane mazita makuru ari kutaurwa paumbavha hwegoridhe.
Ko, zvikazobuda kuti anga ari manyepo yekuti goridhe iri ranga riri raamai Munangagwa, chii chinofanira kunge chichiitwa kune munhu akaburitsa mashoko iwaya?
Inenge iri mhosva kuti munhu aepe apome munhu kuti aita umbavha pasina mhosva. Saka iyoyo imhosva inofanira kuti itarwe yoonekwa yakazvimiririra. Munhu iyeye ane achifanira kuti azodavira, nekuti kutaura nhema pamusoro penyaya iri kuferefetwa imhosva yekuvhiringa mafambiro etsvakurudzo dzenyaya dzemapurisa. Saka iyoyo imhosva yakazvimiririra iyoyo, hainei. Kana vakawanikwa vasina mhosva, munhu akanyepa anofanira kuti adavire panyaya yake.
Dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadhiwa Mavhinga, vachitaura vari parunhare vari kuBritain. Madzishe emudurudzi. Kumashonaland West anoti ari kushushikana zvikuru neuwandu hwenyaya dzeupombwe dziri kuitika mudunhu iri. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe wemadzisha nemukurumbira mudunhu iri vaGibson Jenami, avanozivikanwa nerekuti mambo Katiza Gombo, vanoti nyaya dzeupombwe ndidzo dziri kunyanya kuuya kudare ravo. Mambo Katiza Gombo vanoti zvikamu 56 kubva muzana zvenyaya dzavanotonga inyaya dzevanhu vanenge vaita zveupombwe. Sezvo nyaya dzakadai dziri kuwanda, mambo Katiza Gombo vanoti vave kubhadharisa mari pamwe nezvipfuwo senzira yekuomesera varume vari kuputsa dzimba dzevamwe.
So ndo pamunonzwa kuti mambo Katiza Gombo vakaipa, ndofunga mukatenderera meso munonzwa achikutaura kuti ukatokadzi wemunhu waburana navo zvokuti kana propati iyi jena handikunyeperi, ndinouya nezikonyeti kuti usare uri pagiraundi unzwe kurwadza kunoita kutora muimba yemunhu. Tatumachakendo.
Mambo Katiza Gombo vanoti nyaya dzekushaya mabasa kwevarume ndidzo dzezvimwe zviri kukonzera kuti madzimai akawanda aite gumbo panze, gumbo mumba, izvo zviri kupa kuti dzimba dziparare.
Havasi kusapota vakadzi vavo, vanoti zvione. Saka nguva yaanoshayiwa mari mukadzi aakudawo zvepamusoro, ndepaari kuenda kana vanenge vachiti ai ndinokupa mari zvangu, ndinokuchengeta, ndinoona sokunge life yachinja. Izvo hapana. So I think this is zviri kukonzera kuti dzimba dzipara. Vasi kuvatengera chikafu havasi, plus vanhu vacho havana kutororwa.
Ishe Wilson nemakonde vanoti dare ravo rinogara rakatonga nyaya dzakadai vanoti vari kutofunga kuti vabhadharisewo madzimai ari kuita gumbo panze, gumbo mumba, kuitira kuti vaderedze uwandu hwemhosva dzeupombwe dziri kuitika mudunhu ravo.
Iwo watora mukadzi womunhu bhadhara, mukadzi wacho anegara ari muvhiriji imwe chete Wotora nane murume waareziya kuti mukadzi wake ndouyu. Haisi mosai. Takati titenderewo kuti vakadzi vanenge vakadare ivavo vadii vabhadhare nokuti zvaanotanga chauzabhadhara. Mumwe ari pavanoa vamwe nanenge vaitamba nomurume uyo hapana chavakaitiwa. Wakutora nomumwe murume watewa mutemo. Vakadzi vakatora murume womumwe ngaabhadhare.
Mambo nemakonde vanoti vanhu vanouya kuzochera zvicherwa mudunhu ravo ndivo vari pamberi kubatwa nemhosva dzeupombwe. Nyanzvi inoona nezvemagariro evanhu vachishanda neZimbabwe National Association for Mental Health vaIgnatius Murambidzi vanoti tsika nemagariro evanhu zvinogona kuvhiringwa nekusangana kwevanhu vane tsika dzakasiyana. Vamurambidzi vanoti dzimwe nguva vanhu vanowana vanoshandisa mukana wavo kumadzimai ane varume vanoshaya kana varume vasingakwanisi kuriritira mhuri dzavo zvakakwana.
Madzimai anodongo gara pane zvinhu zvakanaka munongozviziva. Izvi ndozvikutoita kuti madzimai angotorwa avo vanokwanisa kuvaprovhaidha nezvese zvavanenge vachida.
Asi mumwe mudzimai amai Lucia Chirimuta vanoita basa rekuyananisa vakadzi nevarume vanenge vasingawirani mudzimba uye vachishanda neNational Family Planning Council vanoti vakadzi havaite zvikomba nekuda mari kana kuchengetwa zvakanaka chete. Amai Chirimuta vanoti dzimwe nguva mukadzi anenge angodawo mumwe murume kana kuti vanenge vachitsvaka kugutswa pabonde zvinenge zvisingaitwe nemurume wavo mumba kunyange vasingazvikurudzire.
Kune vamwewo vokuti itse tongoti pakutaura mumwe munhu anenge atongoriwo nespiriti iri paari ongofunga kuti haakwanisi kugutsikana nemurume mumwe chete anenge achifunga kuti akandipachiva uyu zvitonoma kuti ndinge ndine uyu ndinge ndine uyu zvinomupa kuramba achida kubuda because haakwanisi kugara nemurume wani anga achingoti zvaona anongochiva pambachona mumwe mukadzi anotori pakuaprocha varume chaiko kuti akaona murume anenge achiaprocha zvimwe zvinhu zvaanenge achida zvinhu zvemanga manga zvokuti mumwe wachona anenge achitaka zvokuti hasi kugutsikana even bonde nemurume wangu. Munhu ari raita anoita zvese bhata nsugutsikana pakati saka marizini evakadzi akawandisa.
Hatina kukwanisa kuwana uwandu hwevanhu vari kurambana mumatare edzimhosva dzepamusoro nenyaya dzekusavimbika. Asi nyanzvi munyaya dzemagariro evanhu dzinoti zviri kuitika kumashonaland west zvinhu zviri kuitikawo mumatunhu ose ari munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Apo zuva resarudzo yemutungamiriri weAmerica riri kusvika nemusi wechipiri. Vari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo iyi vaJoe Biden vari kutungamira zvishoma muongororo dziri kuitwa munyika yose. Vari pamberi pemumiriri weRepublican Party musarudzo iyi uye vari mutungamiriri weAmerica pari zvino vaDonald Trump. Vanhu vanodarika mamiriyoni makumi masere nemaviri vanonzi vakatovhota kare, vamwe vachishandisa posvo, vamwe vachinovhota munzvimbo dzekuvhotera mumatunhu avo.
Tiri kuona takamiririra chaizvo kuti dai zvafamba zvakanaka kuti zvido zvevanhu zvinge zvinoitika muno muAmerica, vanhu ngavasarudze mutungamiriri awanoda wakasununguka. Saka tiri kuona kuti dai zvikaramba zvichiita zvakanaka tinogona kuita sarudzo yakanaka muno muAmerica.
Zvii zvamunoyemura pamafambisirwo ari kuitwa sarudzo dzemuno muAmerica?
Chandinonyaya kuyemura ndechekuti mapato ese ezvematongerwo enyika, maRepublicans nemaDemocrats, ane mukana wekuenda kunotaura zvavari kuda kune vanhu vavaroda kuti vavavhotere wakasununguka pasina zvidingamupinyi zvinenge zviripo. Izvozvo zvinoyemurwa nekuti vari kutarisira kuti vazosarudzwa vanenge vane mukana wekutsanangura donzo ravainaro kana kuti sei vachida kuti vasarudzwe kutungamirira nyika yeAmerica.
Toti vaDonald Trump vasarudzwa zvakare musarudzo iyoyi, munoona here mitemo yeAmerica ichishanduka takatarisa mamiriro akaita zvinhu kunze kwaAmerica?
Ndichaona kuti mitemo ichashanduka zvakanyanya vaDonald Trump wakasarudzwa, nekuti wanga vachigarai vachitaura vachiti kunyanyanya dzeimmigration, vanorangidza vaDonald Trump kuti havafarireba vamwe vanhu wasiri zvizvarwa zveAmerica. Ndinoona kuti mitemo ichi chasandurwa kunyanyanya kune wana wechikoro wanobva kune dzimwe nyika wanoda kuuya kuzodzidza muno munyika United States. Ndinofungidzira kuti mitemo ipapo ichachinjwa zvikuru zvekuti zvichange zvakuoma kuti vanhu vanobva kune dzimwe nyika vazopinda muno muAmerica vachidzidza vakasununguka uye kuti vazokwanisawo kuona mabasa kana kushandisa mukana wenge umboripo wekuti kana munhu apedza chikoro anombobvumidzwa nemutemo wenyika ino yeAmerica kuti ashande kwegore asati baenda kana pamberi pane zvidzidzo zvake kana kuti asati adzokera kunyika yake.
Takatarisawo kuna vaBiden kana vachinge vakunda musarudzo iyoyi, munoonawo mitemo yavo yakamira zvakadii takatarisa zvinenge zvichiitika kunze kwaAmerica?
Ndinoona kuti vaBiden wakabudirira pasarudzo idzi. Amerika ichadzokera pane zvayakanga iri inowa nyika inyika yemaimmigrants. Ndinoona kuti vanenge vachida kuti Amerika idyidzane nedzimwe nyika dzakatenderedza kana dzepasi rose zvakanaka, kuti ndozvavari kutsanangudza iwo kuti vanoda kuti Amerika iite iyo sezvainge ichigara ichiita kare kuti inyika wirirana nenyika dzepasi rese. Saka ndinoona kuti vachada kuti sarudze kusandure mitemo yenyika kuti nyika yeAmerica idyidzane zvakanaka nepasi rose.
Tichidzokera kuna vaTrump, ndezvipiwo zvamunoona zvakanaka zvamunotizvo vakasarudzwa munhu achakwanisa kuita chakati nechakati?
Ndinofungidzira kuti zveupfumi zvichida tiri kuona kuti wakatanga zvakanaka pazokanganisika hapo nedenda ranetsa pasi rose recovid-19. Semunhu anoita zvemabhizinesi, munhu anenge anonzwisisa zvekuti mabasa anofamba sei nezvimwe zviri kufamba sei. Asi tichizoonawo pari zvino mabasa acho haakuchisinaba, uye kuna vanhu vakawanda vasina mabasa ba nekuda kwechirwere checovid-19. Saka ndinofunga kuti wakadzoka waTrump zvichida kana denda iri raita zviri nani, mabasa zvichida anogona kuzosanduka uye anogona kuzonyutswa, vanhu vakawanda vachikwanisa kuzoenda kumabasa vachizviriritira.
Ko zvishomawo zvamunoshuvira kuti vaBiden vakasarudzwa vachange vachiita ndezvipi?
VaBiden munhu anoratidza kuti anoda kubatanidza zvizvarwa zveAmerica zvese zvisina nebasa rekuti munhu uyu rudzi rwake nderwupi, muchena here, mutema here, anobva kupi. Ndinoona kuti vaBiden vanogona kuti nyika yeAmerica inge inozobatana ichishanda iri pamwe chete pane marudzi akasiyana-siyana.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paFriends University kuKansas, Professor Moses Rumano, vachitaura vari parunhare vari kuWichita kuKansas kuno kuAmerica. Yashika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Mwadhana Mwaluwa vanogara iwo kuPennsylvania, uye vanova mumwe wemadzimai vari kutarisira kunge vachivhota musarudzo dzemuno muAmerica dziri kuitwa idzo nemusi wechipiri svondo rinouya. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mwaluwa.
Makadii vateereri?
Mungatitsananguriro kuti imi tinoona kuti mati muchange muri kuvhota svondo rinouya, zvii zvamuchatarisa pamunhu wamunenge muri kuvhotera?
Ndiri kunyanyotarisira kuti ndikuda munhu anobatanidza vanhu, nokuti vanhu vakatsamwa nenyaya dziri kuitika dzekusasununguka pakuvhota nekungosawirirana kurimo munyika. Saka ndanga ndichifunga kuti dai ndikazonyatsotarisisa ndiona munhu ari kuda kubatanidza vanhu ane urongwa hunoita kuti utano hwevanhu huenderere pamberi, uyezve achagadzirisa chirwere ichi chanetsa checovid-19.
Tichitarisa icho chirwere checovid-19, mungati mapato maviri aya emadhemokrati nemarepublican semaonero enyu abata sei nyaya iyo yechirwere ichi?
Ndiri kuona kunge marepublicans havasi kunyatsochitora kukosha kwacho kwachakaita nekuti kuhutachiwana hwacho hunobatira zvakanyanya-nyanya. Vari kunyatso chitarisira pasi asi icho chine simba saka ndikona ange vanhu vema democrats vari kuchitora sekutorwa chikwa chinofanira kuita kuti chinhu chinotapukira chinoda kugadziriswa chinoda kuti vanhu vapfeke iwo hatinotimo mamasks maface covering anoita kuti tisakosorirane kana kutaurirana nekuti vanhu vagare vakapasanuka vachiteerera mutemo kutira kuti utachiwana hwacho husabata zvakanyanya kune vanhu
tinoona vazhinji vanotaura ivo nyaya yerusarura kuti ndo imwe iri kunetsa nenyaya yeyava kuti yevapoteri kana kuti vanobva kune dzimwe nyika imi muri kuona sei pamuchaenda kunovhota muchange makatarisa zvimwe zvakaita sei zvakamira sei
ndichange ndakatarisawo munhu ane anodawo kuti vanhu vapoteri vabatwe zvakanaka vachipuhwa kurudziro yavo zviri pamutemo noti kudzvinyirirwa kuti vasakwanise kuti vapinde kana vachibvumirwa nepamutemo
tombotarisa kuti imo muno muamerica pane zvimwe zvinetswa zvakawanda zviri kunzi nevamwe vachange vari kuda kuti zvigadziriswe pane here imi semudzimai zvamungada kuona kuti dai izvi zvagadziriswa uyezve tinotarisa kuti pane mudzimai akawanikwa achidomwa kuti ave mutevedzeri womumwe weavo vari kukwikwidza vaJoe Biden izvi makazvitambira sei
ndinonzwa kufara chose kuti munhu wemudzimai ndiye achaita vice president kana vakabudirira zvinokurudzira zvinoita kuti vana vedu vasikana vave netariziro yamangwana kuti hapana chinokuita kuti usasvike paofisi yepamusoro kana uchida uyezve chinhu chinonyanya ndirwadza ndechekuti dai vanhu vese vachikwanisa kuwana health care tinoda kuti munhu wese akwanise kuva kuti health care ive iri right not privilege kuti munhu wese akwanise kurapwa paanokwaniswa ndofunga ndozvinonyanya kuita kuti tirware nokuti tinozoenda taakunofa taakurwarisisa saka hatikwanise kurapika kana covid kakubata hakwazokwaniswa kurapika nenguva nokuti unenge uchirwara kare
tombotarisa zvimwewo imi semadzimai muri kukwezvera vamwe here vanobva kuZimbabwe kuti munobatana muchinovhota
tiri kushandisa mawhatsapp matext messages tichiti vasikana handei kunovhota handei kunovhota souls to the polls handei kunovhota vachitaura kuti aa vasikana tiri mugwara ngativhotei tivandutse zvinhu
vazhinji vamwe vari kuti ivo vari kutarisa kuti musi wechipiri uyu muchabuda vanhu vakawanda imi makagadzirira sei tichiona kuti inguva yecovid-19 pari zvino pamuchaenda kunovhota
ndakagadzirira kaplastic kangu kane maface covering angu kane mahand sanitizer plus ndichamukira kuti ndikwanise kubata mutsetsi ndive ndiri mumwani wokwanisa kusvika kana kuma5 AM chaimambakwedza
imi mwoyo wenyu uri kuona kunge zvichabuda sei
nezvakaitika mugore ra1916 no comment bati mwari vachati vandudza
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekubata munyori wesangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association kana kuti ZAPTA rinove sangano rinomirira vashandi vari mubazi rezvekurima vazivai ishe Zhou kuti timbonzwawo matambudziko avari kuchema nawo sevashandi vehurumende. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaJou.
Mazvita henyu.
Mungatudza kuti zvinhu zvakamirawo sei?
Mazvita henyu. Panguva inoyi zvino zviri kufamba paurongwa hwakarongwa nehurumende kunyanyanyanya urongwa hwepfumbudza. Vadhumeni ndo vatiri kuona vari kushishinika mukatarira pamunenge makatomira muri muno munyika yedu yeZimbabwe pese pane makomba. Iroro ibasa romudhumeni. Asi chichemo chevadhumeni chinoti vasiri vanhu vanogona kuramba basa asi zvikwanisiro kana zvisipo basa rinoita serarambwa havana zvokushandisa. Izvozvizvi tinoita inonzi post harvest, vari kuongorora mumasurveys pamusoro pezvirimwa zvakarimwa munhu wakakohwa zvakadii. Asi inguva yecovid corona iko zvinezvi information iri kudiwa kumahofisi nenguva, vanoshandisa mafoni avo, vanoshandisa macomputers avo. Hurumende haina kuvapa izvozvo. Tinotodawo kuti dai hurumende yavapa matablets ekushandisa.
Ko, tichitarisawo panyaya dzemihoro nemagariro emushandi ari kubazi rezvekurima iroro, imi makamirawo papi?
Mushandi weminister of agriculture Mungoma Jonga uri kunonga sose nomuromo. Mukatarisa mumareserva mavaro, raramo dzavo dzongoita sevanhu vakarashika makosi zekuita. Havana zvikwanisiro zvepamba pavo ivo pavanogara, zvingava kudya chaiko, zvingava vana vavo kuti vapfeke. Inyaya yemihoro yedu yakapera simba. Chikumbiro chatinongova nacho isu ndo chikumbiro china vamwe vose, kuti dai tawanawo mihoro yedu yadzokawo pa520 United States dollar iyo yatakambenge tichiwana. Iyoyoyo kana tikaiwana, aiwa isu basa redu harigoni kumira, tinoramba tichiita basa.
Muri kuwaniswawo here mukana wekugarawo pasi nehurumende muchitaurawo zvichemo zvenyu izvi?
Hurumende tinogara nayo pasi nguva nemisi. Apex tiriko tinenge tichitokurukuravo nazvo pamusoro pezvinotinetsa. NJNC tiri memba, tinosangana nayo hurumende. Asi tiri kutotambura nokushushikana kuti toita sei, nokuti tisinonyanya kuita basa rehurumende rakatomirira kugutsa ruzhinji rwehurumende. Zvokuti tionekwe kunotova kutoshinga chaiko. Ndinoona vanhu vanongoziva nezvamaticha, kwete isu. Asi isu ndisu vagutsi venyika ino, taikumbira kuti dai hurumende yaonawo madhomeni, yaonawo vashandi veministry of agriculture.
Vamwe vanoti madhomeni munenge mune mukana wakatinakei nekuti munowaniswa pekugara nehurumende. Zvii zvamungataura pamusoro pedzimba dzemadhomeni?
Dzimba dzemadhomeni dzongoita sedzimba dzakasiyiwa dzatingati isu matongo. Inongova miswe nemiswe. Izvozvizvi nguva iyo inoyemvura, zhinji dzakatogwa nemhepo pangotanga kunaya mvura. Mudhumeni kana asina kutozvigadzirira hapana unomugadzirira. Vamwe ndevanotozodamwa kunzi aiwa vuyai vomogara runo pakansela kunenge kunogarika, vuyai mugare pachikoro chino ungopawo chirumu pachikoro. Izvozvo izvo tiri kuti madhumeni haana pokugara. Madhumeni chero dzimba dzacho dzimwe dzavanoonekwa vachigara, tauro remagetsi rinodarika nopo 1 meter 2-3 meters. Imba yake iyo inenge isitomborina kana magetsi. Asi ichiinda pane imwe imba yomushandi wehurumende inenge ina magetsi. Tachikumbira hurumende dai yatichevukawo ipapo.
Iro sangano renyu rine nhengo ngani vazho?
Pari zvino izvi tine mamembers angava pasi kana kukwira pe3500 uye tinobata tiri musangano reApex Council.
Shoko ramungasiyirawo vateereri pamwe nenhengo dzenyu pane inonguva?
Shoko rangu nderekuti mudhomeni haana kurashika, unomumiririri. Vari mumahofisi supporting staff havana kurashika, vanovamiririri. Unotsvaira ariko kuministry of labour agriculture haana kurashika, unomumiririri. Chataingokumbirisisa kwavari ngavaite mwoyo murefu. Mamembers edu isu tichamira nemwi. Taikumbira kutoti iwo mamembers mazhinji mamwe asati atijoina, tinotokumbira kuti vatijoine. Tiende nouwandu hwedu kundojoina zapta kuti tigowana vamiririri vedu vanotimiririra tose. Tifambe pamwe chete. Mazvita yenyu vajonga.
Aiwa, tinotenda zvikuru vazhou. Avo vanga vari munyori wesangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association kana kuti ZAPTA, rinomirira vashandi vemubazi rezvekurima. Vazivai ishe zhou muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 31 kuMfumfu 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuthi besebenze ngokuthembeka njalo benqabele inkohlakalo. Umzimba kaMofi obengumhlabeleli oludumo umgcini Calvin Hliziyo obhubhe ngesonto edluleyo ubhodabhodiswe namuhla edolobheni lakobulawayo wathi uSibonisiwe Sithole weqembu le-IASA osanda ukubhubha wangcwatshwa namuhla. Sizalithulela ukuphathelane lomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo.
Edolobheni lakobulawayo yisiyaluyalu phansi phezulu, abantu bahluphekile. Kunjalo ke yabica ukuthi bazidingela amanzi endaweni ezijiyeneyo baye kuthi cwi ezifudlaneni lezi ezingabe zigcwele amanzi anxa engcolile. Abanye njalo bagwaqa khona mfana emasontweni la amanye asencedisa abantu ngamanzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze isiphathamandla esibona ngogatsha lwamajele kuhulumende olweZimbabwe Prisons Correctional Services, umnumzana Moses Chohovu, osanda ukukhethwa ukuthi aqhubeke ngenhlelo zentuthuko ezasungulwa umnumzana Paradise Zimondi osechiya lesi isikhundla. Umsakazo we-ZBC uthi umongameli Mnangagwa ukhulumela amazwi entaba zinduna lapho agcizelele khona ukuthi eleZimbabwe kufanele lisebenze ngokuthembeka lenqabele lenkohlakalo. Umzimba kaMofi obengumhlabeleli olodumo umgcini Calvin Hliziyo obhubhe ngesonto edluleyo ngemva kokutshaywa imota ubhodabhodiswe namuhla edolobheni lakobulawayo laduzane langakibo eluveve lapho akhulele khona ukuze abantu bemvalelise phambilini kokubekwa kwakhe kusasa emathuneni eLady Stanley Cemetery. Lokho kuvezwe ngumnumzana Ezra Chisa Sibanda okukomithi eqoqa okuphathelanela loludaba. Kwakhiwe indawo emavinkilini eluveve lapho uMofi ayekwejisa khona, abahlabeleli bacula ngendlela yokumvalelisa. Kukhangelelwe ukuthi kube lenkonzo ebulawayo amphitheatre kusasa ngehola lesitshiyagalolunye ekuseni u-9 o'clock andubana ayingcwatshwa. Lokhu kwenzakala amapholisa esithi kulo isilisa ozinikele kubo othi nguye owayitshayela imota eyagxoba uCalvin njalo asadingisisa ngalolu daba. Umoyi uSibonisiwe Sithole weqembu le-IASA yena ubhubhe ngolwesine ungcwatshwe namuhla emathuneni e-Athlone kobulawayo. Munye ngamunye umhlabeleli utshiye umntwana oyedwa osakhulayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebehlaselwe ligciwane le-COVID-19 elizweni sebesedlula inkulungwane eziyisitshiyagalombili lamakhulu amathathu i-8362 njalo inani lesebabulawa yilo mkhuhlane selokhu waqhamukayo bangamakhulu amabili lamatshumi amane lambili i-242. Lokhu kulandela inani labantu abalitshumi lantathu abatholakale behlaselwe yileli gcikwane kobulawayo eManicaland, eMashonaland Central kanye leMidlands. Umanyano wezinkonzo oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuzaphathisa indawo lapho okulondolozwa khona abantu abasahlolwa igcikwane le-COVID-19 kobulawayo ezibalisa eLangeni, eThorn Grove lakwezinye indawo kuleli dolobho ngemva kokuqhuba inhlelo ezifanayo emaphandleni. Inhlanganiso le isiphathisa indawo zama quarantine centers ezigabeni zeMathebelele North, South kanye le Midlands njalo ithi yesabela ukuthi igcikwane leli lingamemetheka njalo ngoba abantu sebezinzile abasalandeli iziqondiso zokuvikela iCOVID-19. Emaphandleni sebephathise ngempahla izivalisa imbeda ewachekayo, ukudla, imithi yokugeza izandla, inhlelo zamanzi, impahla zabesifazane zokusebenzisa nxa besemfuleni kanye lokwakha ama solar panels eBite Bridge. Umqondisi walinhlanganiso umfundisi uSeni Sibanda uthi sebevumelene ukuthi beluleke abasebenza kulezi ndawo njalo besungule inhlelo zokuvikela abesifazana labantwana njengoba bethe gwaqa ndawonye labesilisa.
Kobulawayo sibonile ukuthi ama cases ngathi seqansa sekhwele siyaphezulu. Lokhu ngabe kusenziwa ukuthi banenge abantu asebebuya bevelele eGoli. Ikanti lakho njalo abantu kathesi abanenge abasagqoka ama mask. Bayahlangana abantu ezimoteni, bayahlangana kubo zupko, bayahlangana kuma supermarket bengagqoka ama mask. Ama cases ethu sekhwela. Ngikhuluma kanje sesiqalisa njalo ibulala sizayisiza ukuthi sibancedise lapho abantu abagcinwe khona, abane baselangeni, abane njalo siyakwazi ukuthi abagulayo basetonegroof nakwezinye izibhedlela. Ngakho sithina sithena hayi, sizabanika njalo ingubo, sibanika ama-sanitizer, sibanike zonke izinto abazidinga, ama-gloves lakho konke ukuze umsebenzi wabo ube lula. Into esifuqa ukuthi senze lokhu kathesi ikakhulu sigijima kanje kungenxa yokuthi sesinanzelela ukuthi igciwane leli ele-COVID-19 singathi sokusiba le-second wave, sokusiba lebanga lesibili lapho eseliqhubeka likhwela limemetheka lisiya phambili. Njalo siyananzelela ukuthi ukuvula kwemngcele kwamabhoda kutsho ukuthi abantu abaningi sebezagcwala.
Indawo lezi zinjani isimo sazo?
Ngendlela abantu ababuya bevelele South Africa kumbe Botswana besuswa emngceleni yethu bengeniswa kumaprovince, kutsho ukuthi ama-quarantine center abelokhu egcwala abantu. Abane njalo ngababuya bengayenzanga i-testing. Ikanti njalo sinanzelela ukuthi bona abasebenza khona phe ema-quarantine center, omongikazi, abantu abaklinayo labanye, labo badinga kathesi i-psychosocial support ngenxa yokuthi kusebenza endaweni leyo ku-traumatic. Uyabe umuntu esebenza esesaba ukuthi namhla ngavuka lami ngithole umkhuhlane. Enye into njalo esincedisana labo ukuthi omama labantwana babekhona bengavikele kanjani ukwenzela ukuthi ngenxa siyakwasikayo sokuhlangena abantu abayehlukeneyo baba bekhonapho. So besincedisana ngakhonokho ukuthi omama singabancedisa njani ukuthi bavikeleke.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, sixoxela ekobulawayo. Ukusenjalo isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, usichazisela ngendlela abahlali baleli dolobho abaziphethe ngayo ngesikhathi amanzi esilela.
Edolobheni lakobulawayo yisiyaluyalu phansi phezulu, abantu bahluphekile. Ngokunjalo ke uyafica ukuthi bazidingela amanzi endaweni ezijiyeneyo, baye ukuthi cwi ezifudlaneni lezi ezingabe zithwele amanzi lanxa engcolile. Abanye njalo bagwaqa khona mpana emasontweni la amanye asencedisa abantu ngamanzi. Kube sokusithi-ke kubozubukho abantu bathwala uzubukho aza abe le standing. So ngezinye indlela sokuminyenwe, kuhlala kuminyene lapho abantu abakhona emabhasini, emthonjeni, lezi bhoraneni lezi ezinye ezijiyeneyo nje abantu abakhakizwa amanzi. So khonokhuyana kwenza ukuthi vele i-COVID nayiloku memetheka izamemetheka. Siphinde sikhangela futhi ukuthi le dolobheni phakathi abanxa bethengisa sebebuyele ezindaweni zabo sokuminyene. Siphinde sikhangela ukuthi izikolo sezivuliwe, zivuliwe njalo izikolo kababalisi kabakho ezikolo. Okwenzakalayo ukuthi abantwana bazangena kuhle bethiyeni ispace se-1 meter apart babe sebesiya emaklasini. Ngenxa yokuthi emaklasini ababalisi abakho, abantwana sebesondelelana, sebezixoxela, sebebodwa phela. Anti kuko mhlawumbe kazelusile laphana uchakide uchelesile. So ngokunjalo-ke igciwane asoze liyekele ukumemetheka ngazo lezo sizathu.
Sesikhuluma ngalo lelo gcikwane, abantu lokhu beqaphela yini izixwayiso zokuvikela ukumemetheka kwalo?
COVID-19 ilokhu ikhona. Sikhuluma nje kobulawayo amanani alokhu eqansa. Ungananzela abantu asebethe bangena ezibhedlela kumbe singathi bagciniwe lapho okugcinwa khona laba abantu abale COVID, inani lakhona liyaqansa. I-COVID isesekhona, njalo kathesi okwenzakalayo ukuthi abantu sebekhohliwe ngayo i-COVID ngenxa yokuthi kuyatshisa. Tuinde skana ile nisupo za manzi, leza abantu abahlangana lazo kobulawayo. Abantu yafika bethe cwi ezifule nzone zezabe zithe zaba la manzi kumbe eziphuraneni. Vele kambona ukuthi abantu basakhumbula ukuthi kule nto kuthiwa yikhefu ngoba ngilakade singaphuma phansi nalapho endlala khona abantu bathutha amanzi lezifudlaneni kuze kuse ngenxa yokuthi amanzi naye ngeke endlini akuhlaleki.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ikhansili yaleli dolobho ithi isalungisisa udaba lwamanzi njalo ikhuthaza abantu ukuthi behlale behlanzekile ukwenzela ukwenqabela imikhuhlane efana lesihudo. Sokuvote izigidi lezigidi zabantu kukhetho lokudinga umongameli weMelika phambilini kwelanga elibekelwe lomsebenzi ngolwesibili oluzayo. Abancintisana kulolu khetho ngumongameli Donald Trump webandla lama-Republicans kanye lomnumzana Joe Biden welama-Democrats labanye. Abantu abanye bavota mathupha kuthi abanye bethumele incwadi njalo incwadi zithi kulobunye obuhle lokungakhwabithekiyo ngalolu hlelo. Ukubikwa amavoti edlula isigidi alakho okungemukelwa ngoba kulendlela okufanele amaphetshana okwenza lokhu agcwaliswe ngayo njalo afike ngesikhathi esithile. Umzekeliso walokho ngumnumzana Tom Moore oweWoodbridge, eVirginia, otshele umsakazo weVoice of America ukuthi uthole incwadi emazisa ukuthi iphetshana lakhe avote ngalo belingagcwaliswanga kuhle ngoba engalisayinanga. Uthi ucabange ukuthi kungcono ayevota mathupha kulokuzama ukulungisa leli phepha okutsho ukuthi baningi abadibane lalolu hlupho. Ngakwelinye icele umongameli John Magufuli weTanzania usebuyele njalo esihlalweni ngemva kokunqoba abencintisana laye kukhetho umnumzana Thundu Liso webandla eliphikisayo eleChadema Party ngamavoti amaningi kakhulu. Ulo wesifazana odinga umalumakhe ongabonakaliyo asizweni ukuthi ngubani.
Ibizo lami uMakharadi Ndlovu, ngiseFatima eLupane, eFatima Mission eLupane. Ngidinga umalume wami uthiwa ibizo lakhe nguAmos Sacha Ncube, ngumuntu nje ongani igagwananga engqondweni. Wayehamba ngenyawo ulempabanga nje ulenwele zakhe ezingani zingamahlahla uselenyanga singamboni. Siyacela ubani ongaba embonile enthinte kunamba ezithi 071 55 75 669. Lapho esimzela khona simzela ingani uthiwa ngani use cross date. Shiwa ngiyacela ongaba embonile engangithinta kunamba zenalezo. Yabo.
Yebo ke lingaphathisa labo abambonileyo njalo abafuna ukumbona ukuthi ubeke kanjani lisivakatshele kukhasi lethu leFacebook kuVOA Ndebele.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe lamlela
lamlelwa
mshweshwe.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima olweAgritech luthi inkomo ezifika phose amakhulu amahlanu 500 ezansi eMathabeleland sezifile ngenxa yendlala njalo ingcwethi kwezokulima zithi utshani abumilanga ngoba izulu eline kulinyanga belililutshwana. UAlbert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo.
Ingcwethi kwezokulima kugatsha lweAgritech zithi inkomo seziqalile ukucuba endaweni ezithiyeneyo ezansi eMandebeleni ikakhulu eBeitbridge ngenxa yokuswelakala kwamadlelo kanye lamanzi. Umnumzana Zondani Mchemwa, ingcwethu kwezokufuywa kwenkomo ezansi emandebeleni kugatsha lweAgritech, utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi sekufe inkomo ezingamakhulu amane lamajuma ezishiyagalombili lasikhombisa 487 lonyaka. Umnumzana Mchema uthi lanxa isimo singanene kulanyakenye abafuyi benkomo kumele bathenge isikuba ukuze zingafi njengoba utshani bungakahlumi endaweni eziningi. Umnumzana Gerald Chakalisa oyisakhamuzi eludumba eBeitbridge East uyakufakaza ukufa kwenkomo.
Sokule drought iminyaka emibili ilandelelana izifuyo ziyawa, ezinye ziyafa, abanye bazama ukulima ukudla ukuthi ukwazi ukufida izifuyo zabo ukuthi zenelise ukuphila ikakhulu inkomo imbuzi ziyakwanisa ukuphila but ikakhulu inkomo yikho kule nkinga enkulu kakhulu khona.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi uhulumende abambisane le nhlanganiso ezizimeleyo ukuze inkomo zingathabalali njengalokho okwenzakala nakenye.
Into engayicela kakhulu ukuthi ngakuthi even uhulumende ngayikwanisa incedisana lama-NGO yakhathisa lama-NGO anika abantu utshani ukuzama ukusupplimenta ukudla kwezifuyo ngoba ungeke lwenza njalo utholakala uncedo from abakwanisayo nalawa ama-ingxenye zikahulumende nama-NGO kungaba le national disaster sibili.
Umnumzana Sifanjani Moyo oyisakhamuzi efulunywe avoke insiza South uthi ukwanda kwabantu ezigabeni lasemaplazini sekudala ukutshabalala kwamadlelo.
Zicakile inkomo zesabeka njalo namadlelo aphelile abantu lokhu besakha begcwala indawo yonke amadlelo yakhela emadlelweni so ngakwethu amadlelo lokhu esiwa-inveda akusela amadlelo lalapho esasithi sisuke siyelagisa khona isikhathi sendlala endaweni eziyabonyeza emapulazini eshamba ngapha sokwahlala abantu akusavumi nje akuqala esasivezijala ukukwenza.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi uhulumende ancedise izakhamizi ngesikuba ngoba sile ntengo ephezulu.
Isimo sibi lokuthi hhayi angazi lami nokuthi uhulumende ngathi ancedise ngani khona lapho kumbe singathi anika abantu istokfidi kumba faka ama-points athengisa itokfidi labo abantu abazabe thenga khona maybe nge-cheap price yikho mhlawumbe umlando engawufaka uhulumende ngoba izulu alikho.
Umnumzana Butler Nkala oyisakhamuzi esiliko ematshetsheni eKwanda North uthe emangeni wabo bakhala la ngemikhaza.
Lo nyaka inkomo zalapha ematshetsheni hayi zinhle iningi lazo ezindala zicakile amanzi izulu liphangisile ukuna akhona laphana lalaphayana amahlamvu ezihlahla sehlumile hayi kuya kuhle kakhulu. Uhulumende angasincedisa ngedibha imikhaza lo nyaka eminingi kakhulu yikho nje angasincedisa ngakho.
Abogatsha lwezokulima ezansi emandebeleni bathi nakenye kufe inkomo ezedlula inkulungwane ezingamathumi amabili lanhlanu 25,758 iningi lazo eBed Bridge ngenxa yokusilela kwamadlelo kane lamanzi kubangelwa ungani kuhle kwezulu. Asizweni umbono kamnumzana Themba Nkosi Moyo oyisakhamuzi emagedleni eGwanda North ngalolu daba.
Amanzi ayabe hamba okungangokuthi alukana sinamadamu ayaneleyo besingathola uncedo kakhulu besilakho ukubamba kumbe ukuvuna amanzi ngesikhathi esidlulileyo kuhluphile kakhulu endaweni yemagedleni edamu leirigation yemashulumoshe inkomo zinamathele kabuhlungu okuzwisa usizi phose abantu abalele zinkomo ezingu-18 kumbe ukwedlula basele bangasela lutho
izanuse zomumo omkhathi zithi zikhangelele ukuthi kube lezulu elilingeneyo lonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lonkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilithani esilwela ilungelo loluntu. Asizweni ngemisebenzi yakhe.
Mina inhlanganiso okuthiwa International Connection egoqela umhlaba wonke nje jikelele. Ngalapha kumzikomzini wakithengiwe Bradford. Ngiyasebenza labonkosikazi ababe bebalekile ku-human violence. Kwesinye isikhathi siyahamba sibathole bengela lapho okulala, abanye babezithwele bengala lapho okulala kungela furniture ngoba kuyabanda kulindawo. So siyabancedisa ngempahla, ngezigqoko, ngengubo, ngokudla. umsebenzi engiwenza ukulapha kule Britain. Abasekhaya engihamba ncedisa abaningi, ngiyancedisa abantwana i-school fees. Okwakathesi okwamanjena ngincedisa umama wanzalayo, nguye ngimncedisayo ngoba sonke nomama kufanele sikhumbule omama abasizalayo ngoba sinapha nje kuyibo omama. So okwamanjena ngiyayakhela umama indlu, ngimgebhela lesibhorane uthabela amanzi ahlale kahle. Kunjalo ngincedisa labanye abafelakazi ngoba siyazi ukuthi baningi abantu abashonayo beshona ngomkhuhlane we-AIDS. Basala bafikela abafelakazi belabantwana. Ngiyancedisa ngezicathulo, ukubathengela izicathulo ezikolo abantwana ukuthi behambe begqoke izicathulo.
Uzithola ngaphi impahla lezi?
Umfundisi lapha eBrithani, abantu bayadonetha izinto benisengizithumele e-Afrika. Nikeza abantu la, so ziyabe zidonethiwe. Amangisa adonetha ibadonetha. Ibandla endikhokhela iZimbabwean Community Group. Silapho-ke siyaqoqa izimali, sincedisa abantu laba babe befelwe ekhaya. Abantu bayanikela, sibili bayanikela. Siqoqanisa imali sithumezele abahlangene ekhaya ngoba nxa lwana oshoneleyo abantu besiza bezomkhalela kuyafanele ukuthi abantu bebuye abanikeze okunye kokudla. So siyabe sizama ukuthi sincedise. Kwesinye isikhathi abanye babeshiya izingane zame khona ukuthi singancedisa sikwasikane susi kuncedisa but abantu bayapha.
Ekhaya siyabona ukuthi kuningi okuswelakalayo okufana lamanzi lokunye, liphathisa ngani?
Silusizi kakhulu ngokwenzakala ekhaya ngoba thina napha amanzi silawo but ukuthi abantu bayaswela amanzi okunatha belayinele amanzi esibhoraneni behlala amalanga bengalamanzi kulusizi kakhulu. IZimbabwe ube kulilizwe elihle kakhulu thina sikhulu. Xhumana siyaxhumana, bakhona abanye ase uyabhadala imali lapha abantu bedeliva igrosa lekhaya. Mina yami igrosa lingithenga nganika omunye e-South Africa, nganika abanye abangani bami e-South Africa benithengele ihambe kumama. So siyazama ukuthi sincedise ukuthi njani abazali babe bevalele ezindlini bengavunyeki ukuthi behambe kodwa bebe lokudla ngoba bona bayenelisi ukuthi bephume beyezidingela. So kulezi nhlanganiso ezincedayo ukuthi bebambane labantu ababe belakho ukudla bakuthengisayo. Nalapha sibe sesifaka izimali kobo-World Remit, kobomkuru, imali sihamba kulwana omunye lwana ngale sebedelivele. Ababe lamabhizinesi layo uyafaka imali la ukudla.
Kulokuhlukuluzana na ezindlini elihlangana lakho njalo ukuxwayisa abantu lokho okwe-counseling kuyasebenza yini?
Ukuhlukuluzana kunenge ezindlini. Ikathesi kule corona le ngoba isikhathi esiningi umama ubesiya emsebenzini ubabe emsebenzini abantwana besikolo. Kathesi nxa bonke bekhona endlini bengazake behlale bonke bagcina sebedakeni. Ngalesi sikhathi se-corona sibone kule increase yokuhlukuluzana kwabomama labobaba. Kwesinye isikhathi abanye abazali labo babe betshaya abantwana lokhuyana okunzima kumbe ubaba sitshaya umama itshaye konke labantwana. Esikwenzayo ukuthi nxa i-government iyabasusa enxa ibanika indlu, thina esikwenzayo siyabancedisa ngempahla, ngokudla langokubakhuthaza i-counseling. Ukuxwayisa abantu kuyasebenza. Imitshado eminingi iyachitheka kumba abantwana abaningi baba ngamahlongandlebe ngoba kuselabo anti ababaxwayisayo. Ukuxwayisa kuyasebenza. Ungazi umuntu engani kakulaleli but kusasa uzacabanga ikuthi kathesi sesingosima yedwa, akulamuntu ongixwayisayo, ngenza okusekhanda lami but omunye umuntu engabuye ethi hayi ngibone ngani lapha madlamini okucabangayo uyalahleka. Lami ngizahamba ngikhanti kodwa ubeqinisile. Yinto umhlaba jikelele ususiwa ngoba akusela muntu olesikhathi sokuthi exwayise omunye muntu.
Lo ngunkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Nya
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama Muntungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa lomhlabeleli kamasikandi ohlala eGwanda uProsper Ndlovu, yena ohamba ngegama lokuthi ithosa elisha. UNdlovu lithwasa elisha mpela kwezomculo ngoba leli lidlalade lakhe lakuqala. Lilengoma ezilitshumi lantathu njalo isihloko salo sithi ukushesha kwenqama. Nangu uNdlovu ezethula.
Ngiyathanda ukubingelela kakhulu abalaleli bomsakazo nabalandeli bomculo nabo bonke abalandeli bethwasa elisha umhlaba wonke jikelele. Ngizalwa enqameni eWilongi. Ngiqale ukucula ngo-2016 ikho lapho esifike khona emculweni sikumbabazane Brothers. Sasiphuma kumbabazane Brothers sazimela sodwa eqenjini elithi ithwasa elisha.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Xenophobia, Zinhle, Machichi, kanye lale ethi Abafana Bakamzilikazi. Ukuthenga idlalade lakho Ndlovu uba ngalithola njani?
Siyatholakala kunombolo ze WhatsApp ezithi 0785016161. Ngizophinda njalo 0785016161. 24/7 isikhathi sonke noma inini ungafona sikhona lapha eGwanda naseBulawayo na uFacebook. Siyatholakala ku Facebook page ethi ithwasa elisha na ku YouTube na ku Instagram. Siyatholakala egameni ithwasa elisha.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Siyabonga kakhulu ngendlela elisamukele ngayo emculweni nendlela elithinge ngayo umculo wethu idlalathi lokuqala. Lokho kusinikeza amandla ukuba nathi sikwazi ukusebenza sisiya phambili. Kwasinikeza amandla ukuthi sikwazi ukuphinda simphekele elinye idlalade. Engethembisa ukuthi ngizokuthokozela kakhulu.
UNdlovu uthi lelo dlalade lizaphuma ngompalakazi. Liphuma ke enkundleni ithwasa elisha ngale.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umzimba kamufi obengumhlabeleli olodoma umgcini Calvin Hliziyo obhubhe ngensonto edluleyo ubhodabhodisiwe namhla edolobheni lakoBulawayo. Laphambilini kokungcwatshwa kwakhe kusasa ukwathi usibonisiwe sitholewe iyasa osanda ukubhubha yena ungcwatshwe namuhla. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ise Washington DC.